Yeah.
On your producer.
Zvandai rota. Ndine hobo zvandai rota. Yeah. Going through so much pain, my stresses, traumas, depression. Lot of times, those rebounds are my equations. But not life is a lesson and a thing that I graduate. Yeah. With yourself, teacher, elevator. Nering my zuva, teacher, celebrator. And in Bomira, in Chango praise. And Diri Pachikon and Dombo meditator. Life kumbo, nanga neku. Ndichikura ndaigaya ndimbofamba netsoka. All my dreams didn't know kwaingova kurota. Soft life, ndaigaira soft life. Now, all the things getting tough. I gotta wrestle hard so as to equalize. I aim for the moon, I shoot for the stars. I gotta give the back, I have to monetize. Dreams never come true, uchiswera wakara. To swear tichipanda, kushika zvabhadhara. Gear up, work hard, hakuna zvemahara. Zvekumirira time, ndozvi madrama kaizvo. Zvandai rota. Ndine hobo zvandai rota. Ndichikura ndaito shuva kuita doctor. Ndaito gaya ndimbofamba netsoka. Zvasingadaro zvandoita. Pamwe ndomboshaya option. Ndine hobo zvinondinetsa. But I really gonna drive this. Zviri mumoyo, zviri mumoyo. Izvi zviri mumoyo. Shungu dziri mumoyo, dziri mumoyo. Dziri mumoyo. Ey. Dine hobos don't dinets. I'll be working hard. Kudos I'm a zvite better. Lot of time chino lose a cause. Suza tina patient. Bangwe shnombo buys a cause. Tenge tine pressure but andimbo mira no. Andimbo lose a hope. I gotta stay strong. My life is a miracle. I'll never go slow. I'll keep on going up. Nerimwe zuva chicha budira kupinako. I get on my knees. Praying to God to get the demons apart of me. All I've been through a lot of shit. Still going through a lot. I'm not at ease. Zvandai rota. Ndine hobo zvandai rota. Ndichikura ndaito shuva kuita doctor. Ndaito gaya ndimbofamba netsoka. Zvasingadaro zvandoita. Pamwe ndomboshaya option. Ndine hobo zvinondinetsa. But I really can't drive this. Zviri mumoyo, zviri mumoyo. Izvi zviri mumoyo. Shungu dziri mumoyo, dziri mumoyo. Dziri mumoyo.
On your producer.